Vamunanga gwavati pakunamata, vanhu vafanirwa kudarika makumi mashanu, uye vanamati vakatarangana nekutevedzera zvese zvinodiwa mukuderedza kutapurirana kweutachiona hwecoronavirus.
I wish to acknowledge that our church leaders are essential personnel in preventing
ndoda kucherechedza kuti vakuru vemakereke edu vakakosha kudzivirira kupararira kwecoronavirus. Kubvira iko zvino magungano ane chekuita nekunamata asingadariki vanhu makumi mashanu uye vachitarangana nekutevedzera zvese zvinodiwa ave kubvumidzwa nyika yese.
Izvi zvatambirwa nemufaro nevamwe vakuru vedzisvondo. Vachitaura nestudio 7, munyori muunion for the development of apostolic churches in Zimbabwe, Reverend Edson Chakai, vati vanofara nekupiwa mukana wekunamata uyu.
Taiwa mukana watombopiwa wekunzi tinamatika isivo zvifarira muzimbabwe pari zvino nenyaya yecovid hakuna asingazive kuti pese pese vanhu vari kunyatsoziva nenyaya yesocial distance chero petinenge tichivadzidzisawo isusu nekuvataurira tiri kuvataurirawo nyaya yesocial distance nekunge vaine mamaski vakavhara miromo bati tichikwanisa kunamata tichizvichengetedzawo isita chedu tichitongowa tichitori nezvimwe zviri kutondobatsira vamwe vatendi kune mamwe madistrict kutovapa kuti nechienda pachechi ipapo vanhu vageze maoko nemasanitizer nemvura nemasanitizer kuti zviite sezvinenge muri zvinge zvakachengeteka.
Asi sachigaro weZimbabwe Association of Doctors for Human Rights, Dr. Fortune Nyamande, vati kurudziro yavo ndeyekuti hurumende irambe ichitora matanho kudzivirira chirwere checovid-19, kunyanya panguva ino nyika isiri kuongorora zvakanyanya veruzhinji vakagara vari munyika. Vanyamande vatiwo hurumende inofanira kuisa matanho akasimba kuona kuti vanoungana ava vanotevedzera zvinodiwa, kunyanya panguva ino uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere huri kukwira.
Izvi tichangokurudzira kuti hurumende irambe ichitora matanho ekuti tirambe tichiisa zvinodzivirira kuti vanhu vasatapurira necovid-19. Tiritoo tikuona kuti pari zvino chirwere checovid-19 chikuramba chichiwedzera kunyanya maquarantine centers, uyezve hatisati kunyatsoziva uwandu hwacho locally nenyaya yekuti hatisi kutesta vanhu mumacommunity. Saka tinokurudzira kuti hurumende irambe iine caution pakualawa magatherings kunyanyanya nevanhu vakati wandei. Asi hazvo sezvo mutungamiri wenyika vati vanhu vanosvika 50 voleke vanokwanisa kuungana, tinovimba kuti pachaiswa maguidelines nemapolicy measures anoita kuti zvavataura zvacho zvinge zvichizoinforce, nekuti pamwe vanokwanisa kuti vanhu 50 kwozoungana vanhu vanopfuura 50 pasina enforcement mechanism yekucheka kuti vanhu vacho havazodarikidzi here namba yataurwa.
Vamunangagwa vatarawo musi wa15/10 semusi wekunamatira nyika pamwe nekutsanya munguva ino yecovid-19. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.